Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vanozivisa kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reTriple C. Mapurisa kumasvingo anorambidza musangano wanga wakarongwa neshamwari dzavajob scholar dzejob scholar solidarity trust. Varimi vokanganisirwa zvirimwa zvavo nemakonye eAfrican Armyworm. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant muparamende Muzvare Fadzai Mahere vakazivisa nezuro kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C. Muzvare Mahere vakazivisa mashoko aya kuburikidza nedande mutande reX iyo yaimbonzi Twitter mushure memashoko akaburitswa nemusi wechina navaNelson Chamisa ekuti havachisinei nechekuita nebato reTriple C iro ravakavamba uye ravaitungamira. Mumashoko avo kuvagari vedunhu reMount Pleasant, Muzvare Mahere vakatenda zvikuru kupiwa kwavakaitwa mukana wekumirira dunhu iri, vachiti chivimbo ichi hachisi chinhu chekutarisira pasi, asi vakati vakaona zvakakodzera kuti vasiye bato iri sezvo rabvutwa nevanhu vavanoti vari kushanda nezano PF kuti iwane zvigaro zvakawanda muparamende kana kuti 2/3 majority. Vakatiwo havangarambe vari kubato rine utungamiri hwavasingazive uye zvinangwa zvisiri pachena. Dzimwe nhengo dzeparamende dzakaita semiriri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molokela navaAgents Gumbo vanomirira Heathcliff muparamende ndevamwe venhengo dzeTriple C dziri muparamende vakatozivisa kuti vanomira navachamisa kunyange hazvo vasati vazivisa kuti vari kusiya zvigaro zveparamende here kana kuti kwete. Vachamisa vakapomera bato rezano PF mhosva yekuvhiringidza Triple C nekudzinga makanzura nenhengo dzeparamende pamwe nemaseneta. Asi zano PF iri kuramba kuti ndiyo yakonzera kuparara kwebato rinopikisa iri. Studio 7 yaedza kwazvo kunzwa kubva kuna Muzvare Mahere, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mivhunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Zvichakadaro, nhengo dzeTriple C dziri kutarisirwa kusangana mangwana kuti dzione kuti dzingaendesa mberi sei basa zvichitevera kusiya chigaro pamwe nebato kwevaive mutungamiri vachamisa.
The voice of America, VOA.
Mapurisa muguta remasvingo arambidza musangano wanga uchida kuitwa nhasi mumucheke Community Hall neshamwari dzenhengo yeTriple C iri muJerry vaJob Scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust, achiti kuungana munguva ino yechirwere chekorera kunowedzera kupararira kwechirwere ichi. Tsamba yakanyorwa nemukuru wemapurisa mudunhu reMasvingo Central, Chief Superintendent S. Dube, ichipindura chikumbiro chesangano reJob Scholar Solidarity Trust chekuda kuita musangano uyu iyo iri mumaoko eStudio 7, inoti dunhu reMasvingo kusanganisira muguta mune dambudziko rechirwere chekorera, nekudaro magungano akaita sairori haakurudzirwe. hatina kukwanisa kubata mapurisa mumasvingo. Kana mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pedanho remapurisa iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murongi wemusangano uyu vari mutauriri weJob Scholar Solidarity Trust vaobeti Masaraure.
Mbavha haina zororo. Ikaona muraini mapinda mupurisa inongofungwa ndo yaakutsvagwa. Vamunangagwa nehurumende yavo vanoziva kuti vakapamba vasikala zvisiri pamutemo. Vakangonzwa runyere kupi rwekuti vanhu voda kuungana vofunga kuti utsinye hwedu hwaakuexposwa. Saka vanoramba vachitya magungano edu, vanotya kutaurwa kwezita raJob Scholar nekuti vanoziva vakamuisa mutorongo zvisiri pamutemo. Vanoziva vakamuvharira mutorongo zveutsinye zvisinei nemutemo. Vanoziva kuti munhu akavharirwa nenyaya yekumiririra Mobblessing Ali. Pose paanongonzwa zita rekuti Job Scholar rataurwa havagatsikani. Saka vanoenderera mberi nekurambidza magungano edu ese ati kuronga. Mapurisa ekumasvingo vadzivira magungano anoita maviri muvhiki rimwe chete vachishandisa zvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvikonzero zvipi zvamapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuungana uku?
Iswa kwakaiswa mopa haina kuisirwa kuti mapurisa aishandise sechombo chekurambidza kuungana kwevanhu. Panyaya yavanotaura yekuti magwaro edu haamite zvinodiwa nemopa, handizvo zvinenge zvichitariswa pamutemo. Panenge pachifanirwa kuti paitwe consultation. Kana vaona paine papesaniswa, vachitaurira vanhu pavapesanisa vogadzirisana kusvika gungano raenderera mberi, nenyaya yekuti magungano anokiliwa kare neconstitution.
Tiri kunzwa kuti mapurisa akurambidza ekuungana achiti vari kutyira kupararira kwekorera. Muri kuti nechikonzero ichocho?
Tataura nana dhokotera vari kumumasvingo. Zviri kunzi masvingo makeses ekorera ari kutaurwa yaatadzisi vanhu kuungana. Zvikoro kumasvingo zvakavhurwa, vana vari kudzidza, vari kuita magungano anodarika 1000 pachikoro chimwe chete. Gungano redu rarichitarisirwa kunzi ringe rine vanhu vane namba yakaita se 1500 mucommunity wall. Haringarambidzwe nekuda kwekorera. Tikatotarisa kune vanhu vari kuunganirana misangano yakasiyana siyana, machechi ari kuendera mberi achiungana. Saka kuti tiudzwe nyaya yekorera kungotsvagawo chekubata, kutsvaga kutere mugati chaiko kwaakuitwa nemapurisa.
Vanga vari mutauriri weJob Scholar Solidarity Trust vaobet Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi munyika vanoti vave kuparadzirwa zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nezviyo nemakonye erudzi rweArmyworm. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvekupararira kwezvipukanana zvinofamba zvichidya zvirimwa nezvimwe, kana kuti Migratory Pest and Biosecurity Control Department mubazi rezvekurima, rinoti makonye erudzi rweAfrican Armyworm neFall Armyworm aonekwa mumatunhu makuru mana anoti Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East neMidlands. Mumwe murimi wekutrilon kwazvimba murinhu reMashonaland West vagarika Isakala vakaparadzirwa munda wavo unosvika mahekitare mashanu. Vanoti vakatozopiwa mushonga wekurwisana nemakonye aya nehurumende, izvo zvakamisa kuparadzirwa munda wavo.
Munda wangu zvishuwa dai wakapera kutoparadzwa nemakonye chaiko. Dai pasina mushonga yandakazopiwawo neAgritex ndowakatozotibatsira, asi chibage chachapera nemakonye.
Mumwe murimi anoti akasangana nedambudziko remakonye aya ndava Gladmore Mukondiwa vekuGlendale kumashonaland Central. Vamukondiwa vanoti vakadyirwa mahekitare matanhatu. Vamukondiwa vanoti mushonga wehurumende wakanonoka kuuya zvekuti vakafanotenga vega, asi waidhura zvekusvika madhora ekuAmerica 12 parita rimwe chete. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West, Amai Evelyn Ndoro, vanobvuma kuti makonye atekeshera mudunhu ravo munzvimbo dzinoti Sanyati, Zvimba, Makonde nechegutu, uye vari kuramba vachitambira mashoko ekuvazivisa nezvedzimwe nzvimbo dziri kuwanika makonye aya.
SeMashonaland West pari zvino taita maoutbreaks. Sanyati ndo vakatanga kutipa outbreak yavo. Kunzvimbo yeSanyati kumino zvizopinda nemaresettlements au maold resettlements. Mutoko takatanga kuona maoutbreaks. Takawana zvakare maoutbreaks akaripotwa kubva kuarea yeTrilon kuZvimba district. Tine mamwe aripo akaripotwa kubva nezuro namarumwe zuro ari paarea yeLions Den.
Amai ndoro vanoti vanotarisira kuwanda kwemakonye sezvo mvura yambomira kunaya. Asi vanoti kana mvura ichinaya makonye aya anourayiwa nemvura, asi kana kwave nezuva mazai emakonye anokurumidza kuchochonya uye makonye anokura nekukurumidza.
Especially kozvino totoona kuti anogona kuti wandei noti kazuva kaakubuda, saka anogona kuti wedzerei maoutbreaks edu.
Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvezvipukanana zvinodya zvirimwa kana kuti acting director for migratory pest control vashingirirai Nyamutukwa vanobvuma kuti vari kuziviswa nenzvimbo dzakawanda munyika dziri kuwanikwa makonye ari kudya chibage nezvimwe zvirimwa. Vanyamutukwa vanoti kusvika pari zvino varimi vanosvika 234 kana kuti 234 vadyirwa minda yavo nemakonye eAfrican armyworm uye vari kupa varimi ava mishonga yekuuraya makonye pachena. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanokurudzira varimi kuti vatarise makonye zvakanaka muminda yavo munguva ino mvura yambomira kana kuti scouting.
Vanhu vakuwana mukana wokuti vachipinda muminda, but semurimi varimi vanoziva kuti nguva dzakadai ndidzo nguva dzekutarisa kuti hapana here zvimwe zvingada kukanganisa chirimwa chedu kupinda mumunda kuita yatinoti scouting.
Makonye rudzi rweAfrican armyworm anofamba akawanda achidya mashizha echibage, zviyo, munga neuswa uye ane ruvara rutema pamusana sekutaura kwavanyamutukwa.
Tikatarisa makonye African armyworm anogona kufamba akawanda. Kana zvibage zvedu zvichiri zvidiki tinogona kusarirwa tisisina chinhu mumunda, nekuti mashizha anodya ari pachena, haana hunhu hwekuwanda mukati memoyo kana anokura sezvinoita makonye efall armyworm.
Vanyamutukwa vanoti varimi vanofanirwa kutarisa makonye muminda mavo zuva rega rega uye kuti vazivise vanamudhumeni vari pedyo navo kana vaona makonye muminda mavo. Kusvika pari zvino makonye anonzi aparadza mahekta 164 kana kuti 164 hectares dzechibage nemahekta 50 kana kuti 58 hectares emapfunde pamwe nemahekta 32 kana kuti 32 hectares euswa. Makonye anonzi anokwanisa kuurayiwa nyore nevarimi kana vakashandisa mushonga unonzi Kabari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru zvevanhu zvafora mumaguta nemadhorobha muKenya zvichiratidzira kusafara kwazvo nekuurayiwa kwakaitwa madzimai anodarika 12 munguva pfupi ichangodarika. Kushoropodza kuurayiwa kwemadzimai uku ndiko kuratidzira kukuru kwati kwaitwa munyika iyi kunopikisa mhirizhonga inoitwa kumadzimai iyo kushungurudzwa kune chekuita nekuti munhukadzi here kana kuti munhurume. Muguta guru reNairobi varatidzira vanga vakapfeka mbatya dzine mazita emadzimai 14 akaurayiwa mwedzi uno. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Loveness Mainato vanova ivo mutungamiri wesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe rinobatsira vanorarama neusope. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mainato. Mungatitsananguriro yekuti sei makafunga kutanga sangano iri?
Izvi zvakaitika kuburikidza nematambudziko ayo taisangana nawo, saka matambudziko akaramba oshungurudza ndokuzoona kuti pane basa guru rinoda kuitwa rekudzidzisa vanhu maringe nevana vane albinism. Vamwe vaiti vana vaita usope nekuti mai vanga vachiita zveunzenza zvechipambi. Vamwe vakati pane uroyi hwakaitika zvinenge zvinoitika kana munhu aine uroyi hwaainawo. Vamwe vakati ndezvekusekwa naMwari, Mwari anenge achikura nekuti pane zvaunenge wakaita pakukura kwako uri mhandara, saka Mwari vanenge vakukuranga kuti uve nevana vane usope. Vamwe vakati kudzinza kwedu hakuna zvakadai, nokudaro vakabva vataura nehama dzemurume vakataurirana kuti aiwa uyu mudzimai ngaende nekuti vana ava vane usope havasi vedu. Saka ndakazotanga sangano rinouda kwekuti ini ndine vana vaviri vane usope. Matambudziko andakasangana nawo akaita kuti ndipinde muchipatara nedepression. Ndichizobuda muchipatara ndakazoona kuti vazhinji vane dambudziko kana vachinge vabatsirwa vana vane usope rekushungurudzika kusvika mhuri dzaparara, vanhu vachipomerana vachinongedzerana zvigumo iwe kuti iwe ndiwe wakonzeresa. Izvo zvisiri izvo, kuri kuda kwaMwari, nekuti vana vatinopiwa zvipo zvinobva kuna Mwari. Saka takatanga sangano tichida kugadzirisa kubva panotangira kubarwa mwana kusvika paanokurira nemunharaunda nekuzvikoro nemumabasa, kuti tigadzirise pfungwa dzevanhu dzive dzakajeka uye dzakachena maringe nevana vane usope.
Sangano renyu rinobatsira sei vane usope?
Tinopinda mukati mekurarama kwemwana uyu kune vabereki vake, hama dzavo, hama dzevabereki, kuitira kuti vazive kuti kuuya kwemwana ane usope mumhuri harisi dambudziko uye hazvisi zvinhu zvingashoresa mumhuri kana kuti kuunza minyama mumhuri sezvinofungwa nevazhinji, vachikonzeresa kupararira kwedzimba dzababa naamai vane usope. Saka isu tinodzidzisa kuti mwana uyu ngaagamuchirwe, musanetsane mukati memhuri. Tinozobuda toenda kunodzidzisa vari munharaunda vaanenge achizogara navo mwana uyu kuti vasarambidze vana vavo kutamba nevana vane usope, tichiita kuti zvakare vana vakuru vachizikamwa kuti vakangofanana nevamwe vana vese mukati mekurarama munharaunda matinogara.
Kana vana vanorarama neusope vaakuenda kuzvikoro, munovabatsira sei?
Tinopinda muzvikoro todzidzisa kubva paprimary, ndopaya patinoti grassroots level, totangira zvepasi pasi chaipo kubatsira munhu ane usope kuti vekuchikoro ngavamugamuchire sezveari, varege achisangana nevamwe mukuwadzana pakuverenga mabhuku, mukutamba mitambo nezvakasiyana-siyana. Tinozokurudzira zvakare vari kumabasa kuti vatorewo vanhu vane usope vapinde mumabasa kana zvikwanisiro zviripo, kana dzidzo yavo ichiringana ichiita kuti vapiwe basa, ngavapiwe basa. Tinoyokurudzira kuti pave nekubatana kwakadaro ikoko, pave nerudo zvakare. Tiri kubatsira zvakare vana vechikoro vanenge vasina mari dzechikoro, vanenge vari nherera nemayunifomu zvakare.
Mataura imi kuti muri kushanda nemadzimai, zvii zvamunenge muri kuvabatsira navo madzimai vane vana vane usope vasina zvikwanisiro?
Tinozondobatsira vana mai vanenge vari masingle parents, vanenge vakatizwa nevarume kubata kwemaoko nemamwe mayuthi, vachigadzira sipo, vachigadzira kobra yekuzora pauriri, vachikuya dovi, vachichengeta huku, vachichengeta tsuro, vachiita mabasa ekubata kwemaoko kuti vakwanise kuzorarama nekuzvimiririra. Tinoita zvakare mitambo yekusimbisa kuzvimiririra, tinoti maconfidence building projects, akafanana nekuimba, akafanana kuitawo mimwe mitambo kudetemba yemadhirama zvakasiyana-siyana. Tinobatsira vanenge vaine matambudziko ekensa, denda rekensa, tichivabatsira nemafuta avanozora, tichivabatsira kuvaendesa kuzvipatara, tichidyidzana neMinistry of Public Service, Labour and Social Welfare kuti vakwanise kuwana kurapuka nokubatsirwa pachena.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tishange tichienderera mberi nehurukuro yedu naamai Loveness Mainato pamusoro pe vari kurarama neusope svondo rinouya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera pamusoro pedanho rehurumende rekunzi kutanga gore rino yave kubata mitero pazvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvinobva kunze kwenyika. Tavabata kuti tinzwe kuti chii chasvitsa kuti vange vachichema-chema.
Ndingangoti danho iri rauya sechibhakera kuvanhu vazhinji vakaremara, zvikuru sei nevimbiso yehurumende yavanga vakapa mubudget statement ravo regore rapera kuti vachaita zvose zvavanogona kuti vanhu vakaremara vange vachiraramawo upenyu hwekukwanisa kunge vakazvimiririra uye hune chiremerera. Ndinoona sokuti danho iri rinokwikwidzana kana kuti rinorwisana kana kuti harifambirani nezvakavimbiswa nehurumende.
Chinonzwa kuti hurumende pose painoronga kukwidza mitero kana kuita bhajeti yegore inoenda muvanhu ichinzwa pfungwa dzevanhu. Vakanzwawo here pfungwa dzenyu pamusoro pedanho irori ravakazotora rekubhadharisa mitero iri?
Ndingangoti nini, tine vamiririri vanotimirira maseneta maviri. Tine vimbo yekuti sevanhu vanotimirira muparamende vachakokorodzana nevamwe vavo vonesana kuti danho iri risaenderera mberi.
Ndezvipi zvamungataura nemazita zviri kubatirwa mitero kana zvakapinzwa munyika nevakaremara zvavanoda kushandisa zuva nezuva?
Kubva pane chiziviso chatakaona zvinoita sekuti zvinhu zvakaita semawheelchair, zvinhu zvakaita semacrutches, zvinhu zvakaita semagrass ekuonesa ndezvimwe zvezvinhu zvichaiswa mutero iwo we15%. Tinoziva kuti wheelchair ndiwo makumbo emunhu anenge asingafambi. Tinoziva kuti macrutch ndiwo makumbo emunhu asingafambi kuti anga achikwanisa kubva pane imwe nzvimbo achienda pane imwe nzvimbo. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvinenge zvitoshanda zuva nezuva. Totarisa zvinhu zvine chekuita nebraille, ndiyo maverengero evanhu vasingaoni. Saka zvinhu zvachona zvine chekuita nebraille, hatingati mapekinzi braille, kana aiswawo pamutero iwowo zvoreva kuti zvinokanganisa chero kudzidza kwevanhu vasingaoni, kufamba kwevanhu kana raramo inodzikira chiremerera nekuti tinenge tisina zvinhu zvakakwana.
Danho iri richaomesera vakaremara zvakadii tichiona kuti zvizhinji zvezvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvinhu zvinonzi zvinobva kunze kwenyika zvichireva kuti zvinofanira kutopinda munyika zvichibhadharuka mitero?
Vanhu vakawanda vakaremara vanorarama nehwaku mukwako, vanorarama zvekutsanzira, zvichireva kuti kana zvinhu zvavanoshandisa izvo zvisingagadzirwa munyika munomu kana zvawedzerwa 15% pamitengo yazvo, zvinotoreva kuti vanhu vakaremara vamwe vanenge vasingatokwanisi kuti vazviwane zvinhu izvozvo.
Vanorasikirwa nenzira dzipi ivo vakaremara ivava nekukwidzwa kuri kuitwa mitero yamuri kutaura iyoyi?
Munhu anoshandisa magirazi, magirazi ake paanoexpire anenge asingatakwanisi kurarama raramo ine chiremerera. Munhu anoshandisa wheelchair yake ikatyoka kana kuti pane zvinoitika kumacrutch, munhu iyeye achatokwanisi kufamba. Saka zvinhu zvinokwanisa kukanganisa vanhu vakaremara zvakanyanya kubudikidza nekuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichidiwa hazi zvinhu zvinowanikwa munyika yeZimbabwe.
Avanga vari vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vari parunare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nharimbozha yavo yanga isiri kupinda. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo. Muchikamu chemitambo yezvikwata zvakapinda mugungano rezvikwata 16 kana kuti round of 16 kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ari kutambirwa kuIvory Coast. Mutambo wezvikwata zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti Angola neNamibia uri pakati pari zvino. Uye zvibodzwa zvakamira zvakati Angola 0 Namibia 0. Mumwe mutambo wechipiri uriko nhasi wakamirirwa newakawanda uri pakati peCameroon neNigeria idzo dziri kutamba zvakare nhasi. Mangwana kune mitambo inoti Egypt neDRC neEquatorial Guinea ichitamba neGuinea. Mukuziya nezvemitambo iyi tabata vanoongorora zvemitambo vari mukuru weRimas Sports vaNesbet Moyo.
Tichitarisa mitambo yamataura nezvikwata zvamataura izvi, ndichatanga nekutaura pamusoro peAngola neNamibia. Tofunga tikatarisa zvikwata zviviri izvi zvanga zvaane nguva yakatirebei zvisingabudire kuti zviende kumakwikwi eAfcon zvavaita rwendo runo. Zvichidarozvo, Namibia ndoona sekuti inyika yekuti vazhinji vanga vasingatarisire kuti ingasvike kumakwikwi iwaya, zvakare kuzokwanisa kuti iende mudanho rechipiri last 16. Vazama nepavanokwanisa kuti vatambe zvinonwisa mvura. Asi chikwata chavari kutamba nacho cheAngola ndinoona kuti chinogona kunge chiri pamberi zvishomanana. Nokuda kwekuti mukatarisa Angola muchaona kuti kwemakore akatirebei inochiwanzoita tsika yekuburitsa vatambi kana kufukunura vatambi vanoshura mari. Ndofunga muchatondera makore akapfuura kwangu nana Akwa. Ndinoona sekuti Angola inogona kuenda pamberi shoma kuti ipfuurire mberi nekuenda kudanho rechipiri.
Pamutambo weNigeria neCameroon ndechipi chikwata chamungaona chinobudirira kuenda mberi? Tichitarisawo kuti Cameroon inenge yakati tatarikei mumitambo yayo yekuvhura makwikwi aya.
Pazvikwata zviviri cheCameroon necheNigeria ndofunga tese tiri kubvumirana kuti zvikwata izvi hazvisisiri zvazvaive zviri makore apfuura. Saka ndoona sekuti zvikwata izvi zvinogona kuzonetsana kusvika dzimwe nguva paextra time kana kutosvika kumapenalty nekuti vanenge vane simba rakada kutoenzanei.
Mangwana kune mimwe mitambo yeround of 16 tinoona Equatorial Guinea ichitamba neGuinea, Egypt ichitambawo neDRC Congo. Zvii zvamungatarisira kubva kumitambo iyoyi?
Pamitambo yemangwana iyi pakati pechikwata cheEquatorial Guinea neGuinea, ndinoona Guinea ikasasunga dzisimbe inogona kuzvambaradzwa neEquatorial Guinea. Ini ndakatarisira kuti Equatorial Guinea ingakunde. Tochitarisawo zvemutambo weEgypt neDRC. Egypt zvairi pakaoma kuti tingoti vangangokundwa zviri nyore. Saka mutambo uyu pakati peEgypt neDRC ndinoona kuti tinogona kuupa Egypt.
Aiva, tinotenda zvikuru kunzwa kune nyanzvi yezvemitambo yenhabvu vari mukuru weRimas Sports vaNesbet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vanozivisa kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCitizens Coalition for Change. Mapurisa kumasvingo anorambidza musangano wanga wakarongwa neshamwari dzavaJob Scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust. Varimi vokanganisirwa zvirimwa zvavo nemakonye eAfrican Armyworm. KuAfcon, Angola neNamibia dzichiri mangange 0-0. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidus Jeremiah.
soku isikati